nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tunosangana zokare manero anasti, uru msuwe muvuro, kurume 22, 2021. Makateri ra Studio 7, nepenyero inya zirigitika mZimbabwe, tamuno pione Studio 7, irimu Washington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafane chirwere cheCovid-19 munyika nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa otarisirwa kuparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabaiwe nhomba kuVictoria Falls nemusi wechitatu. Apo vamwe vaifanira kunge vachibaiwa muchikamu chekutanga kusanganisira vashandi vemuzvipatara nevatori venhau vachiri kuzengurira.
Bazi reprimary nesecondary education vakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira pararira kweutachiwana wecovid-19 muchikoro.
Zvikoro zvovhurwa nhasi kune vasiri kunyora bvunzo asi paine matambudziko kune dzimwe nzvimbo sezvo vamwe vabereki vanga vachiedza kunyoresa vana. Vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muTanzania vachichema mutungamiri wenyika iyi vaJohn Magufuli vanonzi vakashaya nechirwere chemwoyo. Indwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 1512. Vanhu vatatu chete ndo vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 36,665. Vanhu gumi nevaviri vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 34,269. Vanhu vachiri kurwara mazana masere nemakumi masere nevana kana kuti 884. Pavanhu vachiri kurwara vanhu makumi mana nevana kana kuti 44 ndo vari muzvipatara. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wechitatu vari kutarisirwa kuparura chirongwa chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls. VaMnangagwa vari kutarisirwa kubayiwa nhomba musi uyu nevamwe vatungamiri vari mugungano rePollard. Bazi rezveutano rinoti riri kuda kubaya vanhu nhomba vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisapararira. Asi kusvika pari zvino bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru makumi mana nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi maviri nepfumbamwe kana kuti 42,729 ndivo vabayiwa nhomba nyika yose muchikamu chekutanga chine nhomba inosvika zana rezviuru kana kuti 100,000 yakapiwa Zimbabwe neChina. Chikamu ichi chine vashandi vemuzvipatara, vatori venhau, vanoshanda kumabhodha uye vanochengetedza majeri. Asi uwandu hwevanhu vabayiwa huchiri pasi zvakanyanya. Nunurai Jena anotipa nyaya iyi.
Vakatanga kubayiwa munyika vanosanganisira vatori venhau, vakoti, vanachiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara. Asi vachitaura neStudio 7, mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti kushaya ruzivo kunopa kuti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzizengurire kubayiwa.
Vaksini rakangochuzwa rikauya, vaksini riri kubayiwa asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kweva shandi, vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvunzo dzavanonga vainadzo.
Kunyange hazvo paine vatore venhau vane tsitsama vafanira kubatwa nechirwere checovid-19 munyika, vakawanda vavo vachiri kuzengurura kubayiwa nhomba. Mutungamiri wesangano rinomirira vatore venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ vaMichael Chideme vanotiwo kushaya ruzivo ndiko kuri kupa kuti vashoma vazvipire kubayiwa nhomba kunyange vari munjodzi huru yekutapurirwa chirwere.
Nyaya yeCovid vaccination nyaya itsva kuvanhu vakawanda. Vanga kui misinformation yakawanda kusanganisira kumajournalist. Soma nhamba emajournalist ari kuenda kunobayiwa pazuva nezuva tichiona achiwedzera nekuti vari tichionera vachida kuziva kuti voenda kunobayiwa kupi.
Commission yeZimbabwe Media Commission kana kuti ZMC yazivisa padande mutande ravo nhasi kuti vatore venhau vanoda kubayiwa nhomba vanosungirwa kuenda panzvimbo dziri kubayiwa vanhu nhomba vaine kadhi rinovabvumira kushanda kana kuti press cards kuti vabayiwe. Sachigaro werimwe boka revatore venhau reMedia Institute of Zimbabwe kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti vanofara kuti vatore venhau vakaiswa pachikwadi chekutanga kubayiwa chevashandi vanosangana neveruzhinji mukushanda kwavo kunyange vari kuti vamwe havana chivimbo nenhomba yeSinopharm yekuChina.
Pangangovawo nekonzesi yekuti vamwe vavasati vanyanya kugapitira chirongwa ichi, asi isu seMisa Zimbabwe hatipo kuti tingafoseredza vanhu kuti bayiwai Sinopharm vaccine. Vamwe vanogona kunga vaine yavakamirirawo.
Mumwe mutore wenhau akabayiwa nhomba yekutanga akamirira yechipiri vaConrad Mutesa vanoti vanonetsekana neuwandu hushoma hwevatore venhau vari kuzvipira kubayiwa nhomba.
Isusu semareporters ndisu tiri kufanira kupa people the right narration or the right information about mavaccines ari kubayiwa vanhu using the correct information iripo, but we are also the very same people vari kurelya nesocial media kurejectachi vaccine racho riripo.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti zvakakosha kuti hurumende ione kuti vanhu vaita chivimbo nenhomba iyi.
Nyaya yekuti majournalists vari kuramba kubayiwa nhomba yeSinopharm inyaya yetrust. Zvangofanana nemahealth workers vadzamara vakamuvha kuenda kuphase 2 yevaccination campaign, mahealth workers asati apedza kubayiwa nemhaka yekuti mahealth workers havana trust nenhomba iyoyi. Ndo zvimwe chete nemajournalist, tichaona maticha achingoita zvimwe chete zvachiramba kubayiwa. Anza imwe chete, hurumende ngaiengeje vanhu.
Kunyange hazvo vanhu vashoma vari kubayiwa nhomba pazuva pari zvino, mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende ine chivimbo chekuti vakawanda vachabayiwa nhomba iyi.
Kabhineti yakati inoda kuti ikwanise 60% yatingati muchirungu herd immunity ye 10 million vemuno muZimbabwe.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo kunyika Sondo Rapera vakati vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba iyi sezvo iri iyo nzira yakanaka yekumisa nyaya yekuti vanhu vagare mudzimba kuti chirwere ichi chisapararire. Vanoti chirwere ichi chatora upenyu hwevanhu vakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevatungamiri vedzimwe nyika dzemuAfrica muTanzania kuzochema mutungamiri wenyika iva John Pombe Magufuli. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kurufuru vanosanganisira vaUhuru Kenyatta vekuKenya, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaFelix Tshisekedi vekuDR Congo, mutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi, vaLazarus Chakwera vekuMalawi, vaEdgar Chagwalungu vekuZambia uye mutungamiri wehurumende yeRwanda vaEdward Ngirente. Vatungamiri ava vanga vari muJamhuri Stadium mudunhu reDodoma, umo maungana zviuru nezviuru zvevanhu. Vachitaura pachiitiko ichi vaMnangagwa vati vaMagufuli vaive mutungamiri aida nyika yake nevatema muAfrica uye aishanda kusimudzira vanhu vemunyika yake munyaya dzezveupfumi. Vati Zimbabwe yarasikirwa nasawira mukuru. vanhu vakawanda mutanzania vari kuchema vamagufuli zvikuru nekurwisa kwavakaita huori uye kusimudzira upfumi hwenyika yavo kunyange vamwe vachiti vanga vachimbonyikidza kodzero dzevanopikisa. Mukuziya nezverufu urwu, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mutanzania vaVictor Chigumbu.
Ichokwadi kuti nyika yarasikirwa, ichokwadi kuti Africa yese yarasikirwa, ichokwadi kuti nyika iri kuchema. Right across nyika yese Tanzania vanhu vari kuchema nekuti vanoona kuti varasikirwa na President Magufuli angari mutungamiriri akashandura nyika ino for the past 5 years and about 3 months.
Sei vakawanda semaone renyu vari kuchema vaMagufuli?
Chaaiita he put his country first. Saka zvese izvi vanhu vari kuvakazviona vachinyatsoona department irari ne corruption now ra clean. Ministry iyi yanga isingaite basa yakuita basa and vanhu vakaona machanges atoti pachiswa hili mabadiliko.
Asika havana kutonga kwenguva yakareba sevamwe vatungamiri vemuAfrica. Mungati zvii chaizvo zvakaita kuti vasiyane nevamwe?
President Magufuli pavakapinda pachigaro in 2015. Moto yavo kana atingati zita ravakazonge vakutopuhwa nevanhu rava kunzi muchapakazi pachiswahili muchapakazi pachishona pedu zvinorava kuti izvo murovi webasa nekuti yanga iri moto yavo yekuti tufanye kazi and tufanye kazi zvirava kuti ngatiitei basa ngatirove basa yakazenge yatova moto across the country nyika yose yakungonzi tufanye kazi hapa kazi tu kuti pano panoitwa zvebasa and 5 years dzavakanga vari pachigaro izi shuwa pachokwadi nyika paitwa basa nyika yakashandwa basa papasina mugwagwa paane mugwagwa paingova land reflat munoona paane macomplexes ma shopping malls. Saka vava vari munhu angane chishuviro katinoti passionia kuti nyika yake inge yakashanduka zvekuti nangu izvo zvimukaona kuti kupera kwegore rapera iri nyika yedu Tanzania yakabvaiswa pane yatinoti pachirungu middle income country.
Zvii zvamunoshuvirawo kune vamwe vatungamiri vemuAfrica vaungana parufuro?
Ndichishuvira changu ndechekuti mamwe mapresidents across the continent noono kuti president anogona kushandura nyika mufirst 5 years chaidzo dzeperiodi yake yekunge ari mutungamiri wenyika. Haadi kumirira 30 years, haadi kumirira 40 years. And that's why mshona right across Tanzania vanhu vose vari kuchema and anga ari president ari kudiwa nevanhu. Mukaona ma stadium mukavari kuenda vachinoita body viewing, people are coming in their millions.
Asika vamwe vanopikisa vanoti vaMagufuli hongu vakaunza budiriro asi vanenge vaimbunyikidza kodzero dzavo. Munoti kudii nemashoko aya?
Mubvunzo wenyu wakanaka chaizvo vaZulu asi ndoda kuti ndikurangaridzei kuti iko pachishona pedu pane murevo wokuti iko badza guru rinopuhwa murimi. Ndireva izvo kuti nango murimi mukamupa badza pakushakura kwaanenge achiita kuuya achiinda nendima pane paachamboguma chibage chaasingafani kuguma pane paachambotema kana kamudzike chibage achiinda asi chikuru ndechekuti pakupera kwezuva munda wasa kugwa here.
Gweta vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muDar es Salaam kuTanzania vaVictor Chigumbu vari parunare kuTanzania kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Zvikoro zvavhurwa nhasi kune vana vasiri kunyora bvunzo uye kune dzimwe nzvimbo zvinhu zvanga zvakaita manyama amire nerongo sezvo vamwe vabereki vanga vaita chipatapata nhaka yemakonzo kutsvagira vana nzvimbo vamwe vototanga kudzidza. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki anga achiedza kutsvagira mwana wake nzvimbo yechikoro nhasi kwamutare ndevatakunda majeza avo vaudza Studio 7 kuti nyaya yelockdown ndiyo yakapa kuti vadye manonoko.
Pakune lockdown kasaka kuti titsvage nzvimbo dzacho zvazvisingaiti saka izvizvi taa kuita rush manje kuti tionoti tingaona nzvimbo here nekuti vana vavo vapinde grade 1.
Amai Jessica Tarasika, mumwe mubereki anga achiri kutsvagira mwana nzvimbo vativakuru vepachikoro chiri pedyo navo ndo vakapa kuti vakundikane kunyoresa mwana wavo nengu. panguva sezvo pavaenda vaiwana pasina ari kunyorisa vana
chakutsvaka tataremba nekufamba tatogara sana sitazouya kutsvaka nzvimbo yacho ati munouya musechitatu toona kuti zvinenge zvakamira sei timbogadzirisa ana asati aziyange makirasi awo ari kuda kuenda
vamwe vakaita samai Susan Muchenje vanorarama nekutengesa pamusika vanoti nyaya yekukundikana kuunganidza mari yechikoro nenguva yakapa kuti vanonoke kutsvagira mwana wavo nzvimbo yefomu 1 pachikoro chesekondari
ne lockdown iripo isu tinoita mabasa emaoko tinoita zvekutengesa musika saka musika yacho nenzi tisatengese kwazotengesera pamba makanzura yengu yaichitakura zvinhu zvisati ati mari nzvenge ichitotitambudza saka tapa tatangobata mari izvezvizvi nekusunungokwa kunzi zvivanhu vakwanisa kufamba ndokuti vanhu vemari kwatita saka tanongotsvaga nzvimbo dzacho
amai Vivian Chitambo vanochema nerekuti vezvikoro vari kuramba kutambira mari yechikoro isina kukwana kunyange hazvo vabereki vakaremerwa nenyaya yelockdown
chainesa inyaya yemari mari tanga tisinai kuti tibhadhare school fees saka izvezvi tinenge takatomboona padiki patinenge tatomboonapo kuti tibhadhare fees yacho haisi kutokwana nekuti vari kutoramba futi mari hafu yacho kuti tibhadhare fees kuti titsvage nzvimbo
zvichakadaro mumubereki ane mwana pachanzela junior school muno mamutare uye vaimbove meya wekutra vatatenda nhamarare vanoti vanogutsikana nematanho ari kutorwa nezvikoro mukuedza kuchengetedza vana kubva kudenda recovid-19
tagutsikana nezvandaona zvaiitwa pachikoro pano pechanzela primary chekutanga urongwa hwawakaita hwekuti vana vasaungane vakawanda magrades ese ndazvifarira zvikuru
ndorapera mukuru anoona nezvedzidzo mudunhu remanicaland vaedward shumba vakaudza vatori venhau pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti vanofara nerubatsiro riri kuramba ruchiuya kubazi rezvedzidzo sachigaro chimwe chikoro chichiri kutanga chisecretary secondary of Jesus Secondary vacaspar pound vanoti vasangana nedambudziko revana vawandisa asi vasina pekuti vana ava vawane pekudzidzira pakanaka
enrollment inonetsa kupredicta pamusana pekuti tonga tisi kuziva kuti vabereki vachaunza vanhu panapa vangana saka sechikoro chichiri kukura kana chichiri kuakwa tichine machallenges izvozvo ezvekuvakisa nezvekuvaka zvacho
mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemafambiro aita zvino nhasi ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti kubulawayo vamwe vabereki vari kunyunyuta nekurambirwa nezvikoro kutambira mari inobhadharwa nemakadhi vamwe nekudzorerwa vana nekusabvisa mari yakakwana kumashonaland west vamwe vabereki vafumobata jongwe muromo kuenda kuzvikoro kunoedza kunyoresa vana ndakamirira studio 7 mamutare ndini Iloida Moyo
tichiri panyaya iyi nhengo dzerimwe sangano revarairidzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe kana kuti ATUZ dzapinda mumigwagwa nhasi dzichiratidzira pamwe nekusiya gwaro renyunyuto kumahofisi akasiyana-siyana anosanganisira ebazi redzidzo bazi revashandi nemabasa pamwe nekumahofisi emutungamiri wenyika vaemarson munangagwa richikurudzira hurumende kuti igadzirise zvinyunyuto zvevarairidzi mutungamiri weatuz vaobert masaraure vanoti gwaro ravasiya kumahofisi aya iro ranga rakanyorerwa kumutungamiri wenyika rine zvinyunyuto zvitatu zvavanoda kuti hurumende ikasike kugadzirisa izvi zviri kuitikawo panguva iyo masangano evarairidzi manomwe ari pasi pemubatanidzwa wefederation of zimbabwe education unions kana kuti fozeu anyorera gwaro kuna vamunangagwa achiti ari kushushikana nekuparara kwaita zvinhu muzvikoro uye kwaanoti kushaya hanya kwehurumende yekugadzirisa nyaya dzemihuro yevarairidzi vamasaraure vanoti kana hurumende yakakundikana kugadzirisa zvichemo zvavo vacharambawo vachiratidzira ngatinzwei vachitsanangura
hongu tine gwaro ratinaro ratiri kutura kune mutungamiriri wenyika asi riri kuturwa kunharaunda dzakasiyana-siyana maticha vachibatana nemacommunity members vari kumacha vachinosiya muzvikoro nemumaeducation offices ari padhuze navo kana chero mamahofisi ohurumende ari pedyo kutaura kwandiri kuita nemi izvezvi tine maprotest anokwana kuita 50 atarekodha zuva ranhasi
zvii zviri mugwaro renyu renyunyuto ramasiya kumahofisisi
gwaro iri rine zvinhu zvitatu chete zvatiri kutaura nezvaro chiri kukumbira kuti hurumende igadzirise nyaya yemuhuro yematicha chekutanga iyo yaita kuti maticha atadze kuita basa ravo nemazvo vachinyunyuta nenyaya yemuhuro chepiri tiri kutarisa nyaya yesefiti yematichas nemalenas vari muzvikoro takatarisa nenyaya yedenda recovid-19 chechitatu tiri kuchichema nenyaya yekuti vamwe vabereki havachakwanise kubhadhara maschool fees nekuda kwekuparara kwaita ekonomi tichikurudzira hurumende kuti dai yachipindira yaputsa kupure wana wano batiruwa andapisi kisweze wana wano jaza kuwa na tiso mwenyika yeku
izi kuru za mwuri kutarisira uti zi kwenye urumende pa zi nyunyuto zi tatu za mata urelo
chikuta anga pa mwenye mwuri chungu tarisira uti urumende hitore ili maria estambiru wadewara ili October 2018, inawe minimum ni USD 520. Tishiri, chukuta sikiro kuti urumende dai ya chupa ya kapasiteja maspuze edu, akwanise kumita standard operating procedure ye COVID-19, yu ya kanyo wane urumende muna June 2020. Saka, chishita tu chukuta sikiro urumende ichi basira kupatara maari zezu kwa nisilo sikiro wa msikoro kwa nalese wa nuka kumuti sinakwalise kwa na maari ya mafizi
urumende akakundikana kuita zvamuri kutaura izvozvi zvinoitika
urumende ikapundikana izvi tiaramba tichiprotesta tiaramba tichimobilisa tichasvika tokubuild a movement yevanhu vose vanokoshesa dzidzo yemuzimbabwe kana movement ndiyo ichazoramba ichimanikidza tinoziva kuti kukura kwemovement iri ndokusimba ratiange tanharo rekuti hurumende inazimara yamanikidzwa nekuwanda kwevanhu titeerere nhuna dzevanhu nekuti hurumende ndeyevanhu inosevha zvido zvevanhu
Avanga wari mutungamiri weAtuzi waObet Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe kudivi ravo. Asi nezuro vamavhima vakaudza bepana ore Sunday Mail kuti hurumende iri kugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo zvemihoro vachiti iri kuronga kuvapa zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 75% kubva mwedzi uno kusvika muna chikumi asi mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti varayiridza vafanirwe zvavo kutya kudzokera kumabasa nekuti bazi ravo rakaisa urongwa hwekudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecovid-19 muzvikoro
bazi reprimary nesecondary education rakaisa mastandard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira kupararira kwehutachiwana hwecovid-19 muzvikoro uye bazi reprimary nesecondary education rakaita zvakarayirirwa nemutungamiri wenyika wacomrade Emmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kwecovid-19 muzvikoro kuti utachiwana usapararira muzvikoro izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye tisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana necovid-19 kubva pazvipagurwa kusvikira zvipera
iyo vesangano reAtuzi vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharirwa mari dzechikoro pasi pechirongwa chebasic education assistance module kana kuti BEAM zvii zvamungataura pamusoro pazvo
pane vanofanirwa kunge vachiwana mari nekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa nebeam assistance yacho asi gurukota guru reprimary and secondary education waambassador Ched Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari atinoti mabusiness centers izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasingakwanisi kubhadhara mari yekuenda kuchikoro
Avanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vasvika kuBrussels, Belgium nhasi kunoita misangano yakanangana nekusimbaradza ukama nenyika dziri mugungano reNATO. Bazi reState Department muAmerica rinoti misangano yavari kuita ichaziya nyaya dzemamiriro ekunze, kurwisa vanopfurikidza mwero uye kurwisa chirwere cheCovid-19. Nyika dzemuNATO dziri kutarisirawo kuzeya matambudziko ari kukonzerwa neRussia neChina. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nhasi tiri kutarisa nyaya yechirwere chepfungwa chinonzi dementia. Vamwe vane chirwere ichi vanotanga kuita hanganwa dzakanyanya, kusafunga zvakanaka uye kutadza kuita mabasa avaisiita vari vatano. Vamwe vanotoguma vofamba usiku vasina kusimira zvinozopa kuti dzimwe nguva vapomerwe mhosva dzekuti vanoroya. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere avo vanoshanda pachipatara chikuru chevarwere vepfungwa Inguteni Hospital kuBulawayo vanoti vakwegura ava vanenge vavhiringika pfungwa nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinoita kuti vaite hanganwa dzakanyanyisa idzo dzinozikanwa nezita rekuti dementia. Dr. Mawere vanoti chirwere ichi chinobata vanhu vane makore anodarika 65 kana kuti 65 kunyanya uye achikwanise kurapwa zvokutopera. Vanoti hanganwa idzi dzinotanga zvishoma nezvishoma kusvikira denda iri rakomba murwere otoramba kugeza kana kutadza kuenda kuchimbuzu oga.
Chirwere ichi chinotanga zvishoma zvishoma kuona chapfuura 6 months uchirwara nechirwere ichochi zvichireva kuti chine chakubata zvino takuti handofunga wane chirwere chedementia chikukangamwa ichi ende chinoramba chinyewe zvakare kusvika upenyu hwako hwese chinowedzera zvishoma zvishoma. Asi chinhu chakaoma pazviri ndechokuti unongochitoziva zvauri kuita ukatonzi mangwanani unotopindura kuti mangwanani makadini asi unenge watanga kutorwara nechirwere ichochi pfungwa dzee dzaukangamwa hauchaziva zvinhu zvitsva zvinhu zvawasangana nazvo kana zvawakambosangana nazvo kare hazvichakwanisa kubatika.
Dr. Mawere vanoti denda iri rinorwadza nekutambidza munhu nekuti vakweguri ava vanotozotadza kuziva mazita emhuri dzavo zvinova zvinhu zvinoshungurudza vadikani vavo. Vaenderera mberi vachiti pane zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuvhiringika kwehuropi hwevanhu vabvezera ava.
Konzero zvechirwere ichi chinokonzerwa nekuti pamusoro pezvinhu zvaunenge uchisangana nazvo kutanga kuona anonzi mabrain cells anotanga kuita mashoma amwe achivhiringidzwa kuchitoiswa dzimwe nyama dzichipinda mukati memabrain cells acho iwayo uropo wako unobva watanga kukanganisika. Uye zvakare kana une chirwere cheshuga unogona kuzoita chirwere ichochi kana uchinge wakura. Chirwere cheguroguro chitoti goita chiya chinogona kuzotiwo kana uchinge wakura kana isingashandi zvakanaka iyo guroguro rako unogona kumaoita chirwere ichocho.
Vakweguri ava vanofanira kuuya kuchipatara ne munhu anogara navo nokuti nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinoda kunzwa zvinotaurwa nevachengeti vavo kuti vakwanise kupiwa mishonga inoenderana nezvinenge zvabuda muhurukuro yacho.
Tinogona kuita matest ekuti tsvage chirwere ichi toona zviri kufamba sei. Asati aita matest iwayo toda kutanga tambofunzirira munhu zvakanyanya nekubvunza nehama dzake nevanhu vanogara navo kuti zviri kumbofamba sei kuti munhu arwara sei akatanga kurwara zvakafamba sei. Patodawo munhu anogara nambuya kana sekuru anenge atsunzwisisa kurarama kwavo nezvevanofunga nemaitiro avo ndivatoita kuti tikurukure naye atipe nhoroondo yekuti zviri kufamba sei tikokwanisa kunyatsokubata chirwere zvakanaka.
Chiremba ava vanotiwo
ichi chekukangamwa ichi chirwere chinotouya munhu watokura kusiyana nezvimwe zvirwere zvokuti unozvarwa wakazvitakura asi dzinogona kuzvikonzerwa nezvimwe zvinhu zvakaitikawo muupenyu hwako kana panguva yekuzvarwa.
Dzimwe nyanzvi dzinotiwo kana munhu atanga kuratidza kukanganwa anofanira kuendeswa kuna chiremba nekuti zvimwe zvikonzero zvinorapika. Dementia Association of Zimbabwe inoti kunyangwe zvichinetsa kudzivirira chirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kuti vave neutano hwakanaka vasinganyanye kushungurudzikana mupfungwa kuti vaderedze mukana wekubata chirwere ichi. Sangano iri rinoti dementia chirwere uye hachifaniri kutorwa seimwe nzira yekukwegura. Sangano reWorld Health Organization rinoti dementia inonyanya kubata vakadzi uye tsvagurudzo yakaitwa nesangano iri mugore ra2018 yakaburitsa kuti vanhu chiuru nemazana mashanu ane makumi mashanu nevana kana kuti 1554 vaka fane denda iri. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights ZADA rinoti nyika ine zvipatara zvinomwe chete zvinorapa vanorwara nepfungwa zvokuti vagari vekumaruwa havana masvikiro kuzvipatara izvi nokuti zviri kumadhorobha makuru. Vanhu vakawanda vanoguma vave kuchengetwa vari kumba
kana kunochengetwa vakwegura.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Muchikamu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro munguva ino yekurwisana nechirwere cheCOVID-19. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 22 kuMbimbitho 2021 ngontungamili nkumo. Endabeni zethu lamhlanje
iwevu inye na inye ichi umkukuzela wayo phansi njalo iwevu nabankulu esibili umkukuzela lwana la uyabamkhulu njalo siyesabela ukuthi said wevu lesi ezabuya iyabi west kunalokho esiphuma ngikhona ngodise
ba lokhe bebalutshwana abantu abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 lanxanje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu soluqalisile.
Ukuza kukamongameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator i-awareness uyeza uthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu.
Izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi umongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose okumnyaka wonke zivaliwe ngenxa yecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso ezibekwe inhlanganiso ye-World Health Organization. Isixwayiso lesi siza ngesikhathi inengi liqhubeka lingafuni ukuhlatshwa amajekiseni avele kwele China ngoba lingawathembi. Kubika uMavis Gama.
Lezi ngcwethi zithi kulokwesabela ukuba lingabe lisiza elinye igagasi lesithathu elilolaka lomkhuhlane lo elingaba yingozi ephindiweyo. UProfessor Elopi Nimele Sibanda osewahlatshwayo ijekiseni yeSinopharm vaccine uthi kunenge ukukhulunywa ngabantu ngale ijekiseni osekusenza inengi lithandabuze.
Iwave inye la inye ichi umkhukuzela wayo phansi njalo iwave nabankulu esibili umkhukuzela lwana la uyabamkhulu njalo siyesabela ukuthi said wave lesi ezabuya iyabi west kunalokho esiphuma ngikhona ngodise njalo ithuba esilalo lona esukuthi kathi sikule vaccine asisebenzise kuhle kwenzela ukuthi singabi lohlupho lokuthi sizabe yasigijime futhi sidinga ama-oxygen sicwayise izibhedlela.
Uxwayisa uZulu uSibanda ukuba engathikazi ukuyahlatshwa leli jekiseni lapho ixetsha selifikile. Kwasekelwa njalo ngenye ingcwethi uDokotela Henry Madzorera owake waba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano.
The greatest danger we have if people don't take up the vaccine.
Ingozi eza kuba khona nxa abantu bengasahlatshwa ngaleli jekiseni yikuba uZulu uzokwala engavikelekanga. Kungangcono ngihlatshwe mina kulokuhlala nje ngingavikelekanga.
With the vaccine rather than remain unvaccinated.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Thinaye Juma uthi yena uzahlatshwa kuphela nxa abe World Health Organization sebethe iyasebenza limithi.
If the COVID-19 vaccines that are being produced the world over have been.
Angilayo inkinga mina eyokuthi ngihlatshwe leyo mithi ngabe ngavunyelwa ngokusemthethweni ngabe WHO.
I don't have a problem with it.
Ingcwethi esebenza labenhlanganiso ye-WHO eZimbabwe ngokuphathelane lenhlelo ze-COVID-19, uDr. Lincoln Charimari, uthi akumangalisi ukubona umuthi usetshenziswa lalapho ungakadluli kuhlandla lokuhlolwa njengalokho okwenzakale kowe-COVID-19. Utshele intatheli zindaba kunsukwana yesanda kwedlula emhlanganweni owenzelwe eGweru ukuba lanxa bekumele iqale ihlolwe limithi ngelihlo lokhozi ngabequla lengcwethi le-WHO le-Strategic Advisory Group of Experts SAGE anduba ivunyelwe ukusetshenziswa owe-COVID-19 ulungiswe ngesiphangiphangi wavunyelwa ukusetshenziswa ngohulumende balawo mazwe phansi kweziqondiso ze-Emergency Use Approved lapho ulungiswe khona emveni kokunanzelela indlela obubulala ngayo abantu umhlaba wonke jikelele lomkhuhlane.
WHO does have the Sinopharm dossiers.
Owe Sinopharm owalungiswa ngabe Beijing Institute of Biological Products ukhangelelwe ukuba kusiyaphila inyanga yonale phambi imbitho kumbe ekuqaleni kwekamabasa abe Strategic Advisory Group of Experts bazabe beqedile ukuhlola baphe imibono yabo kanye lalo owe Sinovac lawo olungiswa kwele China.
Ekutshoneni kwelanga langesonto abezempilakahle baveze ukuba besebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 42,729 asebethe bayahlatshwa leli jekiseni le-Sinopharm ukuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 selokhu lolu hlelo lwasungulwayo ngenyanga edluleyo. Kuthi phakathi kwenkulungwane phose amachumi amane 36,665 asebebanjwe bele-coronavirus kusukisela nyakenye leli gciwane liqhamuka elizweni abazinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 34,269 babo kungabagule basila abakhulelwe yilesi sifo besedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,512. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeVictoria Falls zithi zamukela ngenjabulo inyathelo lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlantshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Umsekeli kaMnangagwa ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga wazise izolo ukuthi uMnangagwa uzahlatshwa ijekiseni elungiswe yinkampani yakwele China Sinovac. Yena uChiwenga uhlatshwe Sinopharm layo elungiswe kwele China. Umnangagwa uzahlatshwa ndawonye labakhokheli bamanye amabandla ezombusazwe amancane lapho azasungula khona ihlandla lesibili lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni la ngokusemthethweni. UChiwenga uthe ukusungulwa kohlelo lolu eVictoria Falls kuza kwenza uhulumende esule imigoqo ebisivimba izethekeli. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zefolosi eVictoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo.
Ukuza kukamongameli uMnangagwa siyakuthabela kakhulu ekuthini ucreator i-awareness uyeza ukuthi etshengisele uZulu ukuthi yena njengomongameli welizwe leZimbabwe uyabuya sobala ezohlatshwa phambi kwethu. Inkokeli zezakhamizi siyabe sikhona ukuthi sibone sibili ukuthi umongameli uhlatshiwe. Lokhu kwenzela ukuthi etshengise kumbe enike abantu izibindi lokwesaba lokhu abalakho ngamajekiseni eChina. Ukwesaba kwabantu kuvamile ngoba kukhona esingathi kulama conspiracy theories amaningi esihlangana lawo ku media njengoba usazi lawe baba Nkomo ukuthi siphila esingathi kiyo ku digital world. Bakhona abantu abalama intentions angayisiwo, bakhona abalamantu abanama intentions achiyeneyo abangafuni kumbe abasenda i-information e-negative. Ngifuna ukuthi ngitsho ukuthi kuthangi mhla ka 20 besile meeting lo honorable deputy minister we health uDr John Mangwiro ongudokotela lo Dr Hobe ongudirector ku Ministry of Health. Laba ngabantu esingathi ngesikhiwa ngama technocrats, they are medical professionals esikwaziyo njalo ukuthi ngabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe esikwaziyo ukuthi balothando lathi ngabantu abafana lathi besikonfirmela besitsho nje ukuthi labo bayakukhuthazela ukuthi abantu behlatshwe ukwenzela ukuthi nxa behlatshiwe abantu umkhuhlane lo wasozokontinue umemetheka.
Izakhamizi zefolo sizona zithini, ziyavuma yini ukuhlatshwa?
Izakhamizi zilembono etshiyeneyo ngayo linto, njengoba ngitshilo ukuthi siphila esimweni sokuthi information ivela endaweni ezitshiyeneyo. Endaweni ezitshiyeneyo zifana lokuthi abantu babelama intentions atshiyeneyo, bephusha ama-agendas atshiyeneyo. Kodwa ungathola ukuthi bakhona esigabeni sethu ama-residents ethu eVictoria Falls abangakuzwisisiyo ukuthi kulungile ukuthi bekuthathe. Abanye besithi bekubona kukahle, besithi bavume ukuhlatshwa. Namhlanje sikhuluma sinje kulabahlonitshwa abahlatshiweyo eVictoria Falls Hospital, lezinye izakhamizi ekade zigcwele zilayinile zifuna ukuhlatshwa. So lokhu kutshengisela ukuthi bakhona abasebelolwazi lokukholelwa ukuthi i-vaccine le iyasilisa njalo iyanqabela ukumemetheka kumbe ukugula kumbe ubuguli obungathatha impilo yomuntu nxa osuyihlatshwe le vaccine. Into eqakathekileyo esiceleleyo thina kuMinistry of Health through uDr. Mangwiro yikuthi thina sathi i-information loyo kumbe ulwazi lolu alufakwe ebantwini beVictoria Falls ngama-languages atshiyeneyo.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso emela izakhamizi zefolosi iVictoria Falls Residents Association. Kusenjalo uhulumende uthi bangamakhulu amahlanu alamatshumi phose amabili 519 abantu abahlatshwe ijekiseni yecoronavirus izolo. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane lo, kwatholakala abathathu kuphela belawo. Abafundi bonke babuyelile ezikolo namuhla ekuvulweni kwazo kanye labemakolishini. Ababhala imihloliso bavule ngeviki edluleyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi iziqondiso ze-World Health Organization ziyekethisiwe ukuze abantwana besikolo babuyele esikolo kungela ngozi yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Ukubuyela kwabantwana ezikolo kuza ngesikhathi ababalisi bekhonona ngeholo befuna uhulumende abengezelele. Uhulumende uthi kakula okusolisayo ngendlela izikolo ezivulwe ngayo ngeviki edluleyo, njalo themba ukuba abantwana bazafunda kakuhle baze bagqibe ithemu yakuqala. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo yaphansi uMnumzana Thawungana Ndoro uthe uhulumende ulungiselele ngokugcweleyo ukuvula kwezikolo.
The Ministry of Primary and Secondary Education is pleased that learners and teachers turned up for school.
Ugatsha lwezemfundo yaphansi luyathaba ukuba abantwana bonke sebephendukile ezikolo. Kuyakhanya ukuba abazali lababalisi bayathaba ukuba abantwana sebephendukile esikolo. Izikolo ziyalandela iziqondiso
ze-World Organization protocols on the pre.
Ukubekezitha abazali bengesabeli ukuba abantwana bengahlaselwa yi-COVID-19. Njalo sizafika isikhathi sokuba labo bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
We are confident as a ministry that the trend of coming to school for both teachers and learners will continue and the adherence to our standard operating.
Siyathemba ukuba ukuza kwabantwana lababalisi esikolo kuzaqhubekela phambili. Siyathemba ukuba bazahlatshwa ijekiseni le-COVID-19.
Education. We support the vaccination of teachers and we applaud government for prioritizing that.
Omunye umzali uMnumzana Khumbulani Sibindi uthi indlela zokufunda zebulenjini azilula.
Ya ukuvula kwezikolo sikuthakazelele kakhulu njengabazali ngenxa yokuthi singananjela abantwana besebelomnyaka behlezi ezindlini. Lokhu besekubangela ukuthi lathi njengabazali futheke le mali eningi nxa sizama ukubafundisa sisebenzisa ama-online learning yabo lapho. So lokhu kuzaba kuhle ke ukuthi abantwana besikolo bayasebedibana lababalisi babo befundisana, kuba ngcono ukuthi bafunde njalo ukuthi bazwisise. Kodwa siyakhuthaza nje ukuthi ezikolo lakho kube indawo ehlanzekileyo ezenza ukuthi abantwana bengaminyani.
Kodwa omunye umbalisi uNkosikazi Messi Chingwanangwana yena ukhala ngeholo.
Njengababalisi namhla sikhangelelwe ukuthi sibuyele emsebenzini, kodwa iningi lethu sisemakhaya asibuyelanga. Kungayisikho kuthanda kwethu, kodwa ke ukuthi imali esihola incane asenelisanga ukubhadala. Izonke izinto esizifunayo nje singakabuyeli emsebenzini asenelisanga ukuzibhadalela.
Ukuze abantwana benelise kulandela iziqondiso ze-social distancing, amaklasi abikwa aze kwehlukaniswa abantwana babe ngamaqembu amancane. Iningi belikhala ngokuthi Ngesikhathi abantwana bezama ukufunda besebenzisa indlela zakulezi insuku ezebulenje i-online learning, abaningi bebhekane lobunzima obukhulu besithi ukufunda besezikolo kulula njalo kuyabajabulisa ngoba behlangana labanye njalo bebona umbalisi mathupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abazali bakhala ngokuthi izikolo azihlanzekanga lanxa nje uhulumende esithi sezilungele ukuthi abantwana baqalise izifundo zabo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abafundi abaningi bebebonakala belenjabulo ngokubuyela esikolo, loba nje abanye bebebuyiselwa emakhaya ngoba bengahlawulanga imfanelo zesikolo njalo kubhadalwa ngemali yebulenjini yemabhanga, hashi i-eco cash lemali mathupha. Umnumzana Thomas Nyamuda ongumzali ohlala koBulawayo upha umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Hayi, siyajabula ukuvulwa kwezikolo, abantwana besebehleli ezindlini kwesikhathi esingathi side. So sikhangelela ukuthi lo nyaka uNkulunkulu engathi uyasikhokhelela lathi abantwana bekhona ukufunda kahle.
Unkosikazi Nomalanga Dube ongumzali njalo wakoBulawayo uchasisa ngobunzima abhekane labo.
Buya esikolo namhlanje basela ukuthi khona ikho khesha bathathi, ikhesha bathathi bafuna isayithi. Manje thina makhadi ebhenki kasilawo, senze njani?
Unkosikazi Lilian Rafa wasemzini weChabalala ngomunye wabazali abehluleke ukubhadalela indingeko zesikolo.
Kuyasibuyele labantwana ezindlini kodwa umthetho uthi umntwana akangeni esikolo imali izavuya. ECDB fayetha 2.5, nxa ungabhadalanga ubhadala 3,000. Akukho right loku, abantwana bavele bafunda khonapho luselisibiselisa abantwana ezindlini, akukho safe.
Umgcini sihlalo wekomidi edalela ephalamende ebona ngezemfundo unkosikazi Priscilla Misa Irambu Mushonga uthi yikwephula umthetho okwenziwe izikolo ezibuyisele abantwana ngekhaya namuhla.
Angizwisisi ukuthi kuthiwa khona kulesikolo esingathi khona asifuni eco cash, sifuni swipe. Akukho khonokho emthethweni. Okwesibili ngokuthi kuyamele size bona labo o-headmaster kumbe ngamateacher la akwenzayo, ngoba kusho ukuthi vele kulalokho abebekuxhomile ukuthi bakubone. Abafuni ukuthi abantwana babuye esikolo. Nxa bengafuni ukuthi abantwana babuye esikolo, kabakhulume ukuthi abafuni abantwana ukuthi babuye esikolo, ngoba izinto lezi engizizwayo mina ezokuthi kuthiwa kuthiwa abantwana ongagqokanga i-uniform angangeni, yebo lo ongabhadala imali ngaleyo, yeye ongabhadali ngama-US. Akukhanya vele ekhwela ama-headmaster angikhona vele aqophe khona ukuthi abantwana bangabuyeli ezikolo. Angikuzwisisi, akukho emthethweni khonoko.
Iningi labafundi abakhulume le-Studio 7 bachaze ukuba bafundile njalo bayathokoza kakhulu ngokuvulwa kwezikolo. Abazali abaningi bathi bakhathazekile ngokuvulwa kwezikolo uhulumende engalungisele langa okweneleyo. Esikolo semasuku primary school koBulawayo namhlanje iStudio 7 isiyahlolwa ngokuvulwa kwezikolo. Abafundi bafike bahlela phandle kwesikolo bathelwa umuthi wokuhlanza izandla i-sanitizing, bahlolwa lokutshisa komzimba, loba nje abanye abafundi bebengela ama-mask. Njalo abazali, abafundi lababalisi bebesondelelene duzane laduzane bengananzi ukuvulelana izikhala o-social distancing. Njalo isikhathi sokuqala izifundo abasibambanga ngelanga lakuqala. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyane labakhokheli bamanye amazwe aseAfrika namuhla kwele Tanzania emfeni kamnumzana John Magufuli obe ngumongameli walelo lizwe. UMagufuli ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisithupha lanye. Emazwini akhe enduduzo uMnangagwa utshele umbuthano oqhutshelwe esigodlweni seTanzania iDodoma ukuthi uMagufuli ube ngumkhokheli oqotho njalo obezinikele ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu welizwe lakhe. Uthe njalo uMagufuli ube ngumngane welizwe leZimbabwe ngoba ubehlala ekhankasela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF ngamazwe angentshonalanga zesulwe. Abanye abakhokheli be-Afrika abaphatheke kulumbuthano bagoqela owakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lowakwele Kenya umnumzana Uhuru Kenyatta. UMnangagwa uphenduke ekhaya ngalintambama. UMagufuli uza bekwa ngolwesine. Uhulumende welizwe lakhe uthi ubulawe isifo senhliziyo kodwa abanye banakanela umkhuhlane we-COVID-19. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Imfa ihlanganisa abantu mbona ngazathi okuqakathekileyo esingathi ubaba ohambe khonale esililweni angakufunda yikobana abanye omongameli bangangena ezitalweni basebenzela intuthuko yamazwe abo. Ungayikhangela iTanzania ngaphansi kukamuyi uMagufuli infrastructurally iphumelele kakhulu okujabulisayo. Uzathola ukuthi imigwaqo yangkhona mihle, infrastructure yeTanzania itshintshile yaba yinto enhle embona ngazathi kubangelwe yikubana uMagufuli kazange wakhangela kakhulu yena. So ubaba efike khona le mbona ngazathi laye kufuze ukuthi ezinokamakhwapha ebe lenhloni ukubana abanye bangenile kulutshwane esikuzwileyo nge-corruption etshiwoyo ngaye umongameli yena uMagufuli le-involvement yemuli yakhe okungafanani lokwakithi. So mbona ngazathi yinto enhle ukuthi uma umongameli angafika ayifunde ayikophe khonale. Ekuthini ube khankasela ukuthi kukhitshwe izijeziso zenoto mbona ngazathi zima ukuthi sithi kubi kumbeni kuhle umbuzo ukuthi zikhona yini. Okulusizi ukuthi ngaphandle kwalokho yena abantu beZimbabwe bakhalela inkululeko ukuthi ngabe nje banika inkululeko. Akuyinto engadingi ukuthi amanye amazwe angaphandle ingenele ukudinga ukuthi yena nje enika abantu indlela yokukhululeka.
Ungathi uchiya mbali bani uMagufuli ile esingathi iligasi ngoba abanye bayambuka kodwa abanye bayamchothoza.
Esingakuthi iligasi uMagufuli ichileyo mina engiyibona ipositive ukuthi unganikwa isikhundla asiyo thuba lokuthi utshontshe. Unganikwa isikhundla ayisikho ukuthi wena sokuvuza ukuthi unothisa bomdeni wakho kodwa asebenzela labo bantu abakuthumileyo ngoba siyakhumbula esithi akula civil servant okuvuza isebenzise izimota ezinkulu ezidlushiwe leningi. So imali eningi ngesikhathi sikaMagufuli kayanga ekuziphumeleliseni lokuthi abantu bekhanye sebele status esikhulu kodwa iye ekuthuthukiseni ilizwe. Ilegasi ayithileyo engikhola ukuthi inkokheli ezinemvuzo ezifunde. Okunye inkokheli ilegasi okuzenza ifundi yokuthi mazicatshiswa kazilalele ngabacebisayo ngoba ungakhumbula uMagufuli phezu kwento zonke ezipositive azenzileyo inye nje into enegative ayenzileyo eyokuthi betshelwa ngehuhu ube so negative okubangele ukuthi kungabe kuyinto engabe imthethe. So ngibona ngazathi ngalokho yinto asingabe sifunda kuyo ukuthi ayitime i-scientific advice asiyithatheni serious.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19. Ukuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19 okwesikhathi eside sokuphazamise inhlelo zokunansa ilanga labaphila lesimo se-Down syndromes emhlabeni jikelele okweminyaka emibili elandelayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
UNkosikazi Sibongile Mbayiwa, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Down Syndrome Association, uthi ukuchamuka kwesifo se-COVID-19 lama-lockdown eZimbabwe kuphazamise kakhulu umsebenzi kanye lenhlolo zabo.
Lesi sikhathi sibe nzima kakhulu lakithi siyinhlanganiso ku office ngalo ukuthi bese kungasenzakali inhlelo ebesizihlelile ukusizana labazali labantwana bethaba le Down syndrome. Njalo umnyaka wonke lophelileyo ngendlela yokuthi besingatholi ithuba lokuthi sibhale ama project proposal abeza sisiza ukuthola uncedo ngaphandle lakhona apha, konke kusuke kwaphazamiseka ngoba lawa amakampani ebesengasatholi kahle ngendlela yokuthi bekungasasetshenzwa kuhle.
Unkosikazi Sibusisiwe Mazula, okhokhela lenhlanganiso elilunga njalo le-board yenhlanganiso ye-Africa Down Syndrome Network, othi njengenhlanganiso ethembele kusizo oluvele ebantwini ababhekane lobunzima obukhulu sikhuluma kanje.
Singu-6 ehhovisini, including ama-youth amabili ale-Down syndrome. Bonke labo bantu engikhuluma ngabo ngama-volunteers. Sisebenza gadalala kwesinye isikhathi asitholi yona yokugada ukuthi sihambe emsebenzini. Ihulumende yake yasithembisa, yasivulisa ama-akhawunti okuthi hhayi sesizabe sifakela imali ye-administration lokhu lalokhu.
Unkosikazi Itivinyoni olomntwana ole-Down syndrome uthi kuqakathekile ukuba abazali abalabantwana abanje banikeze umntwana ithuba lokudlala nabanye, hatshi ukutshona bemvalele endlini.
Umntwana nxa sesila enjalo kasimtshengisele nini uthando, simncedise kukho konke, simfundise konke. Njalo kumele afunde konke ukuzigqokela, afunde ukuzigezela, ngoba kasoze sihlale lapho. Kwelinye ilanga sizasuka kuwona lo mhlaba njengoba vele singakhanga, sibathiye bese besala sebehlupheka, sibe sesithethiswa ngabo ukuthi nyoko kazangakufundisa ukuthi lokuthi kathi nga sibafundisile ekugcineni bayazimela bodwa.
Unkosikazi Mazula uthi imfundo iqakathekile kakhulu, kanti iba ngolunye udubo ababhekana nalo.
Thina besekusehlula ukuthi ngabe sibahambisa ezikolo ezingabanceda, ezingabafundisa ngemfanelo, ngoba lapha sesikhuluma nge-equal education regardless ukuthi ungubani. Sikuthi ngabe kuyavuma sibabhadale ama-school fees baye ezikolo lezo ezingabanceda. Kanti lanjalo nje lezi kolo zona ezengikhuluma ngazo abazithi ama-private schools, indleko zakhona ama-fees akhona anzima kubazali.
I-Down syndrome yisimo umuntu azalwa laso lapho athola i-chromosome engezeleleyo kulawo okumele abe lawo, elaya indlela umuntu akunjwa ngayo, indlela okumele akhule ngayo kusukela esesiswini sikanina, kuphazamisa ukuthile ekukhuleni kwakhe. Uhulumende phansi kogatsha lwe-social welfare uthi uyaphathisa inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzelana lozulu, nanxa imali yakhona inhlanganiso ezinje sithi ayeneli. Yena ngokwelakhe icele esithi ke akuhambelani lesikhwama alaso, sikhangela inani lemisebenzi emele ayiphathe eqakathekileyo. Lanxa eZimbabwe kungazakali inani labantu abaphila nesimo se-Down syndrome, emazweni afana leMelika kubikwa kulabantwana abafika kusilinganiso soyedwa phakathi kwabangamakhulu ayisikhombisa 700 abazalwa abanalesi simo. Odokotela bathi abantwana banje bayaphathiseka ngokufundiswa nge-therapy, ukukhuluma, ukuphatha imisebenzi etshiyeneyo lokuziqinisa umzimba. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntambe.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili balokhe bebalutshwana abazinikela ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lanxa nje sokwedlule inyanga uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luqalile. Izakhamizi zeVictoria Falls sezamukele ngenjabulo inyathelo lokuthi uMongameli Mnangagwa uzahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 emphakathini kuleli dolobho ngolwesithathu. Abafundi abanengi bavule izikolo namuhla ngemva kokuhlala emakhaya phose umnyaka wonke ngenxa ye-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.